Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikumi 12/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takatarisira kuti Samsung Benview vachatisimudzira saamai ende nemaprojekta vanga vakatirongera isusu semusha tabatikana ende hatizivi kuti achakwanisa kuti ativharire chironda ichocho ndiani.
Muri MDC yoonekana naamai vimba itsvangirai Java kuGlenview uye kumuzinda webato iri muHarare.
Kuti inove mukwidzi wofutika iri katatu mitengo yenyinini yamunenge muchitakura vanhu iwo at the same time vasina kwidziroka iri katatu mari yavo yavanohora munotoona kutoti vanhu vaya vamunenge muchitakura vaya vanonge vava kutopararawo.
Mafuta ekufambisa dzimotokari owedzerwa mutengo zvakare zvotyirwa nevamwe kuti zvinogona kukonzera kuti mitengo yezvinhu itange kukwira zvakanyanya. Kanzuru yeHarare yoyambira vanhu nezvekupararira kwechirwere chemanyoka kubudiriro Glenview neGlenora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuGlenview South vanoti kushaika kwakaita nengo yanga ichimirira nzvimbo iyi mudare reparamende amai vimba itsvangirai Java kwasiya gwanza richanetsa kuvhara panguva iyo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati vachapedzisa rwendo rweshanduko rwanga ruchifambirwa rakanga ruchifambwa nemufi. Mashoko atiri kutambira anotiwo mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vaenda kumba kwaamai tsvangirai Java manheru ano kunobata maoko kuStrathaven muHarare. Kuti tinzwe zvizere nenyaya dzanga dzichiitika panyaya yerufu uru Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Apo Jesu anouya kutora.
Mutumbi wamai vimba itsvangirai Java avo vaiva mwana wevaimbova mutungamiriri weMDC muchakabvu Morgan Tsvangirai waendeswa kuGlenview South kuti unoonekana nevanhu vavaimirira muparamende. Vamwe vagari venzvimbo iyi vakaita samuzvare Tanyaradzwa Mativenga vati vabayiwa panyamanhete nekufa kwakaita mai Java avo vaivamirira muparamende sezvo vachiti vaiita mabasa akawanda ebudiriro renzvimbo yavo.
Saragari vemuGlenview tarasikirwa zvikuru nekufa kwaita vimbai. Nekuti takatarisirawo kuti at least Glenview zvinhu zvichachinja kuno kumvura inogara ichienda magetsi. So tachitarisirawo kuti sezvo iye angariye angawanawo nzvimbo yekuti aite sei atonge kuno Glenview saMP taiwanawo something at least kwaizodevelopawo.
Izvi zvatsinirwa nakanzura wenzvimbo iyi amai Gaudensia Marera.
Isu somushoo Glenview tarwadziwa ende tarafikirwa. Takatarisira kuti somushoo Glenview vachatisimudzira saamai ende nemaprojekta vanga vakatirongera isusu semusha tabatikana ende hatizivi kuti achakwanisa kuti ativharire chironda ichocho ndiani. Tarwadziwa zvakanyanya semadzimai.
Vachitaura pamberi pechita chevanhu vanga vauya kuzoonekana namai Java mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vati amai Java vangadai vasina kufa dai zvipatara zvemunyika zvine mishonga yakakwana.
Chimwe chinonetsawo zvipatara zvedu mishonga hazvina madeskets.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vachapedzisa rwendo rweshanduko kuzadzisa zvairwirwa naamai Java pamwe namushakabvu Morgan Tsvangirai. Vati chanetsa munyika ndechekuti pane nzou yapinda mumba vachireva Emerson Mnangagwa vavari kupomera mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka uye kubirira musarudzo.
Dambudziko reZimbabwe pano vimbai nyika haina mutungamiri. because then you can mtungamiri ine muyananisi then you can mtungamiri ine munanerudo akati munhiki nachamisa ndiwe mutiki ndiri murefu ndiri kuona zviri mberi unoona zviri pasi ngati batalewo ndipa zviri pasi ndokupa zviri kudenga toina nenyika mberi. Right here, Puka. Zimbabwe was inclusive. Morgan Tsvangirai was inclusive. It's not a weakness to be inclusive. It's a biblical principle. Nyika itongwikana kutungamirirwa nemunhu wari. Nyika inotungamirirwa uchinzwisisa kuti vasingawirirani newe kunyanyanyanya vakawanda kudarika iwe. Vanodei.
Vashauro pachiitiko ichi, murume wamai Tsvangirai Java, Apostle Batsirai Java, vatiwo kufa murawo waMwari, uye vari kupemberera upenyu hwemudzimai wavo.
We are now celebrating. Tachema, Honorable Imbai is wrapped in glory, far away from all the troubles of this earth, namwe yapatiri susu.
Muri yekwatsvangirai uye yemudzimai wavo amai Susan Tsvangirai yekwamhundwa dzange dziripo parufu urwu. Vamwe vauyawo vafundisi vakawanda kubva kudzisvondo dzakasiyana siyana. Wabva kuGlenview, mutumbi wemushakabvu waendeswa pamuzinda webato reMDC paMorgan Tsvangirai House, apo panga pazere vatsigiri veMDC nevanhuwo zvavo, apo vatauri vatsanangura mushakabvu semunhu aibatanidza vanhu uye aida kuti ruzhinji rweZimbabwe rwugare zvakanaka. Vachamisa vakurudzira vanhu kuti vauye neuwandu hwavo mangwana kuti varadzike amai Tsvangirai Java zvine mutsindo. Mutumbi wavo nhasi uri kurara kumba kwavo kuStratavan, uye uchasimuka mangwana nenguva dza9 uchienda kuCity Sports Center, uko kuchaitwa munamato uchitungamirirwa naBishop Tudor Bismarck kubva nenguva dza10 kusvika na12 masikati. Vari kutarisirwa kuradzikwa nenguva dza2 masikati kuGlen Forest. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zvichakadaro, bepanhau reHerald rinoti Apostle Talent Chiwenga vaita njodzi yemugwagwa iyo yauraya mudzimai wavo mugwagwa weHarare Masvingo pedyo neChatsworth. Asi vachitaura neStudio 7, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati ichokwadi kuti pane njodzi yaitika panzvimbo iyi ikauraya vanhu vatatu, mumwe akakuvara akaendeswa kuchipatara. Asi vati havakwanise kutaura mazita evanhu vashaya sezvo hama dzavo dzepedyo dzisati dzaziviswa. Apostle Chiwenga avo vanowanzoparidza muna First Street ihama yemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Mutauriri wedare reparamende Advocate Jacob Mudenda vanoti hurumende inofanira kubhadhara mari yairi kufanira kubhadhara kuGlobal Fund kuti nyika iwane rubatsiro rwemamiriyoni mazana mana emadhora kubva kusangano iri ezvirongwa zveutano zvakanangana neHIV, rurindi nemalaria. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
VaMudenda vaudza vange vachitungamira basa rehurumende muNational Assembly nhasi vaJoram Gumbo kuti vaone kuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vabhadhara mari iyi nechimbi chimbi sekuimbisa kwavakaita mwedzi mitatu yapfuura. VaMudenda vanoti vashamisika zvikuru kuti hurumende haisati yabhadhara mari iyi sezvo vaNcube vakavimbisa dare nekunyora tsamba kuti vachabhadhara mari iyi.
No sooner was the matter raised in this house did the Honorable Minister Professor Ncube.
Ambotaurwa nyaya iyi muno vaMutuli Ncube vakanyora tsamba vachiendesa kuti vachabhadhara mari iyi. Ndiri kutoshamisika kuti hapana chati chaitwa.
Nothing has transpired.
VaMudenda vataura mashoko aya mushure mokunge sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vazivisa kuti vange vabva kune mumwe musangano neUNICEF uko vanzwa kuti Zimbabwe yange isati yabhadhara mari dzayo kuGlobal Fund. Vatiwo pamusangano uyu wavaita neUNICEF vaudzwa kuti Zimbabwe inoda mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica ekutenga mapiritsi anoderedza ukasha hweHIV nechimbi chimbi sezvo nyika yasara nemapiritsi aya mashomanana uye mamwe acho akatopera.
We are running out of ARVs There are some drugs which have totally run out. That's something we really cannot afford. Urgently, we need 7 million to procure those drugs.
$7 million kuti titenge mapiritsi aya nekuti tikasadaro zvinoreva kuti tinenge tave kutenga mapiritsi anodhura zvakanyanya.
Vatiwo Global Fund yakazvipira kuwedzera rubatsiro rwemari yainopa kuZimbabwe kusvika pamamiriyoni mazana matanhatu emadhora. Uye nyika yakatarisana nedambudziko guru kana hurumende ikatadza kubhadhara mari inodiwa kuti nyika irambe ichiwana rubatsiro kubva kuGlobal Fund. Dr. Labode vashorawo zviri kuitwa nehurumende zvekubata mutero wezvikamu zviri kubva muzana pamari dzeGlobal Fund, uye vati izvi zviri kunze kwechisungo chenyika dzinobatsirwa neGlobal Fund chekuti mari iyi haifanirwi kubva tariswa chero mutero upi zvavo. Vati nekuda kwaizvozvo vanotarisira kuti hurumende ichatara mutemo kuti zvisaitika, vachiti hurumende yakatsidza kuita izvi apo yakasangana neumwe utungamiriri weGlobal Fund. Zvichakadai, vaimbo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kubhadhara mari inodiwa neGlobal Fund, vachiti mari iyi ishoma sa kana pakatariswa rubatsiro ruchabva kuGlobal Fund.
Tinotikange tazotadza supply mushonga vanhu vakaita resistance vakawanda. Zvinotinesa pakuti number 1 torasikirwa neupenyu hwakawanda. Number 2 tinotanga kuchishandisa mushonga yatinoti second line treatment inodhura, uyezve inotinetsei kumwa pane first line treatment yatoshandisa zvinei. Rinova dambudziko guru, saka ndokurudzira hurumende yedu. Ndanzwa kuti pane kamari kadiki diki kanodiwa Global Fund kuti kabhadharwe secontribution yedu yenyika kuti tiaccess mari yakawanda inosvika kuma $400 million inokwana kutenga mushonga wedu wemaARV. Zimbabwe ngaiprioritize kubhadharwa kwemari iyoyo kuGlobal Fund.
Vatiwo vanhu vakawanda vari kutambura munyika zvekuti havakwanisi kutenga maARVs, uyewo vati kunyange vae vange vaine mamedical aid vavi kutarisira kuwana mapiritsi aya kuzvipatara zvehurumende. Sezvo emainsurance akawanda vave kutadza kubatsira varwere nekusamira zvakanaka kwehupfumi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vanxuve negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vange vachinzi vakabatikana nebasa rehurumende. Global Fund inoda kuti nyika dzibhadharawo chikamu chemari yekurwisa HIV, tuberculosis nemalaria, ichiti izvi ndizvo zvinoita kuti zvirongwa izvi zvibudirire. Pari zvino Global Fund ndiyo inotenga mishonga zvikamu makuma nomwe kubva muzana zvevanhu vanosvika miriyoni nechimwe chete nemazana matatu vanorarama neHIV munyika. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangucha.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti ongororo yavakaita pamanyoka ari kurwara nevamwe vagari vemuHarare inoratidza kuti haana chirwere chekorera kana typhoid sezvanga zvotyirwa. Izvi zvinotevera kupararira kwechirwere ichi mune dzimwe nzvimbo dzemuguta reHarare. Guta iri ranga riine dambudziko rekuwanisa vanhu mvura yakachena kwenguva yakareba, asi rwendo runo nyaya yemvura yakutonyanya kuramba ichinetsa nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kubva svondo rapera vakaona kukwira kweuwandu hwevanhu vanga vachiita manyoka kubva kunzvimbo yeGlenview, Budiriro neGlenora. VaChonzi vati nzvimbo idzi dzanga dzisiri kuwana mvura yakachena, izvo zvaita kuti vagari vashandise mvura dzemumatsime pamwe nekuitira tsvina panze sezvo zvimbuzi zvisina mvura.
From last week, we noticed that there has been an increase in the number of diarrheal cases presented to our units.
Kubva svondo rapera takaona kuwanda kwevanhu vanga vabatwa nemanyoka kubva kuBudiriro, Glenview neGlenora. Manyoka awa ari kuitika kunzvimbo dzanga dzisina mvura kwenguva inokwana vhiki. Izvi zvaya zvichiita kuti vagari vashandise mvura kubva mumatsime asina kuchengetedzwa. Ndosha tofunga kuti ndosha kakonzera dambudziko iri.
VaChonzi vakurudzira vagari kuti vafashaidze mvura pamwe nekushandisa mishonga yekuchenesa mvura vasati vaishandisa. Amai Martha Chaparadza avo varikuita manyoka vashora zvikuru kanzuru nekutadza kugadzirisa mvura dzemasuweji nenguva. Vatiwo kuchipatara chekanzuru kwavakaenda vakaona kusina imwe mishonga, uko zvitoro zvinotengesa mishonga zvichida mari yekunze.
Sewage achoka anotora nguva kuti agadzirwe kana paita best. Anotora kana almost a week vasati vauya, ofichi tine vana, vana vanenge vachitamba panze vachikambaira vachiita sei. Theniwo tikaenda kuchipatara nenyaya yemanyoka, tiri kunzi tengai mapiritsi. Patakatanga taenda takangopiwa salt and sugar solution, zvikanzi mumwe mushonga munotenga nekuti hatina panapa yapera.
Mumwe mugari wekuGlenview muzvare Joyne Nyachuru vatiwo nguva zhinji nzvimbo yavo inenge isina mvura, uye vakumbira kanzuru kuti imbovawanisa mvura mazuva ese kusvika dambudziko iri rapera.
Mvura haisi kuuya zvachose. Paplani yekanzuru Glenview yakanzi inowana mvura 5 days per week, but it's so unfortunate kuti mvura iri kuwanikwa 2 days sometimes ndokunge yatozouya. Dzimwe nguva hakutorina for 2 weeks vanhu vasina mvura inenge ichibuda pamatips.
Mutungamiriri wecommunity water alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti ongororo yavakaita kunzvimbo yeGlenview inoratidza kuti vakawanda vari kuita manyoka vana vechidiki. Vamudzingwa vatiwo vanoona sekuti kusagadziriswa kwepombi dzemvura dzetsvina dzinenge dzaputika nenguva ndiko kunogona kuva kuri kukonzera dambudziko iri.
Takatarisa tikaona kuti vana vazhinji vanga vachibatwa nedambudziko iri, vamwe vanga vaine 2 months, vamwe vaine 10 months, nevakuruwo zvekare vanga vachibatwa nedambudziko iri. Saka vazhinji vabatikana nedambudziko iri vakaenda pazvipatara. Havana rubatsiro rukuru rwavakawana ikoko kunze kwekupuwa masachets salt and sugar solution, nekukurudzirwa kuti vanotenga mishonga yavo inovabatsira kumafamasi ari papedyo navo.
Kanzuru inoti pari zvino vanhu vanosvika 44 ndo vakashanyira zvipatara zvavo nedambudziko remanyoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dzimotokari vamuka nhasi vachishamisika nekuona mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari idzi wakwira zvakare kuenda pamadhora mashanu nemasendi 26 emaRTGS parita repeturu, kuchitiwo dhiziri richikwira kuenda pamadhora mashanu nemasendi manomwe parita iri mari yemaRTGS zvakare. Kukwira kwemutengo wemafuta uku kuri kuitika masvondo mana abva kukwira zvakare nezvikamu zviri pakati pe46 kubva muzana ne46 kubva muzana zvakare. Mutauriri wesangano remabhizimisi anotakura vanhu rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vanoti kunyange hazvo mafuta akwira mutengo havasi kuzokwidzawo mari dzinobhadharwa nevafambi pari zvino, sezvo vanhu vakaremerwa nekuda kwekusakwidzwa kwemihoro yavo. Ngatidzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chitiko ichi pari zvino hachina kunyanyoka madzawa zhinji nenyaya yekuti pakakwira mafuta apa vanhu vakangona achikwira vachimboshamisika. Pari zvino izvi havana kukahamadzika zvakanyanyisisa, asi vakungomira kuti vaone kuti vachararama here mundima yacho iyoyi, sezvo mafuta adi akwira. Kutiwo uchiti ukwidzire futi munhu anofamba ezvezvi kunyatsoona kuti anenge akaremerwa, nokuti ukaona kuti pakakwira kana kairi katatu mafuta hafu yegore, kuti inove mukwidzowo futi kairi katatu mitengo yenyinini yamune muchitakura wanhu, iwo at the same time wasina kukwidzirawo kairi katatu mari yavo yavanohora, munotoona kutoti vanhu vaya vamune muchitakura vaya vanonge vakutopararawo.
Saka muri kureva here kuti hazvisi kuzoita kuti mukwidze mitengo yamunotakura naye vanhu?
Pari zvino izvi kuti tikwidze zvinhu zvachona hazvisi kubvumira, nenyaya yekuti even kadai ukatoona vanofamba waya waya, nokuti aiti isusu kuti pataimbovatakura waiti kana wakuchaira mubhazi time time wainyatsoona kuti unoona mabhodhoro ezvinwiwa, zvimapepa zvechikeni, ini mapepa emapaizi, kuratidza kuti aiwa vanhu vafamba vachidya kana maputi. Ezvezvi unokwanisa kuti kubvira kusteni kusvika manheru unokwanisa kuona kana mapepa emazepi mairi matatu chaiwo emaputi, kuratidza kuti vanhu vanenge vakaomerwa zvakanyanyisisa kana vari mumabhazi mavanenge vachifambawo.
Asi muri kutambiro here zvikonzero zviri kupiwa ne vari kukwidza mafuta?
Zvirikuitika ndezvekuti ezinezvi munhu akanzi kana kuti chaga mari yako iwewe yekuti utenge mafuta acho. Anenge achipa mareasons ake ekuti ndaiwana sei, ndaiwana kupi, chii chaitika, aupa mareasons ake. Iwo ndofunga vanenge vanesangano ravo rokutogara pasi. Woti aiwa isi kutirarame, ngatidi, ngatiiteyo mari yakati. Muri kuzvona isusu taimbove tine maassociations ekuti aigarawo pasi, toti aone zvinhu zvazvaita, ngatigarei pasi chiitewo mari dzakadai so. Saka munoona kuti isusu vanje tisingakwanise kuti isusu tivakondirore kana riri bazo rinenge rakazvimirira tichitsvaga rega mafuta, hatikwanise kuti timire tivakondirore.
Zvinozokusiyai muri papi mubhizinesi renyu tichiona kuti mune maakuburitsawo mari yakawanda yekutenga mafuta?
Kunenge kwaakupona negwakukwako, nekuti vakomana vaya vanongoti vakangoona vanhu vawanda sezvakaita mabhazi zezupko aya paanomboenda kunonwa fuel pai pai, vanhu vanosara vasina chokufambisa voungana. Vanoita kumbidza kuenda waya waya ndopo vakuchajwa mitengo yakati yakawandisa ipapo. Muri kuzvona manje hazvisisina chimiro chokuti imari ichaita iri kuchajwa nekombi.
Avo vanga vari mutauriri wemasangano emabhazi anotakura vanhu vechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vachitaura vari parunare muchitungwiza makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makatirira kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mwana anonzi afa kuUganda nechirwere cheEbola, icho chinofungidzirwa kuti akachitapurirwa kubva kuDRC uko chave negore chichiuraya vanhu. Bazi reWorld Health Organization richishanda neUganda razivisa nezverufu rwemwanakomana uyu uyo ane makore mashanu. Vanhu chiuru nemazana mashanu vafa nechirwere ichi kubva zvachitanga kupararira gore rapera. Chagara chiri chishuwo chevana veZimbabwe vari kunze kwenyika chekuti vabvumidzwe kuva zvizvarwa zveZimbabwe panguva imwe cheteyo vave zvizvarwa zvenyika dzavagere kana kuti dual citizenship. Kunyange hazvo izvi zvichibvumidzwa mubumbiro remitemo rakanyorwa muna 2013, hurumende haisati yatora matano ekucherechedza mutemo uyu zvizere. Asi izvi zvave kuzoshanduka zvitevera danho riri kutorwa neparamende rekupa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika magwaro anozvibvumidza kuve zvizvarwa zveZimbabwe panguva imwe cheteyo zvisingarasikirwe nekodzero yazvo yekuva zvakare zvizvarwa zvenyika dzazvigere. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vachimirira makonde mudare reparamende vaKindness Paradza veZANU-PF vanoti kutanga mwedzi unouya vachange vachitenderera vachisangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachivapa magwaro aya. VaParadza vakaudza Studio 7 kuti basa iri richange richiitwa nemizinda yeZimbabwe iri kunze. Vana veZimbabwe vari kunze vagarawo vachida kupiwa kodzero dzekuvhota vari munyika dzavagere, zvichireva kuti kana vapiwa magwaro aya vanenge vave nekodzero idzi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro weZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti Zidna vaIsao Mavindidze kuti tinzwe kuti vanotambira sei danho rehurumende iri.
Isu tinozvigamuchira tichifara zvikuru nokuti chinhu chatagara tichikurudzira isu sebato, chinhu chinodikwa navanhu vazhinji vari kuno kugara kuno kudiaspora, kuti izvo vakaparirira vana veZimbabwe vakaparirira nenyika yese kwese kwese kwavari kugara. Asi izvo vachiri kufunga kumusha havana kurasa kuda kuva maZimbabwe. Ndikuva kuno kwatiri due to circumstances hatina kungouya tega. Zvino kechipiri ndechekuti nyaya yakagadzirwa muconstitution medu ikarega kusadzikiswa kwenguva yakareba. Saka tinozvigamuchira kuti pariamendi iriko iko zvino yazadzikisa chinhu chikurukuru ichi chakatarisana nesu kuno kudiaspora.
Vamwewo vari kuti zvinogona kuita kuti vanopiwa mukana wekunge vari zvizvarwa zvenyika mbiri, Zimbabwe nenyika yavagere, asi vasingazowana mukana kana kuti kodzero yekunge vachizovhota vari kunze kwenyika kwavari. Munoonawo sei imi?
It's 21st things first. ichichi nano chaitwa ichichi tinochikamuchira asizve zvinouya kuti nama advantages anafaa kuti tavama dual citizens zvoreva kuti tavama citizen enyika mbiri yechizvarwa yeZimbabwe nokwe kwese kwatiri isivari kuno ku North America nyaya yekuvota inyaya yekuti vanhu vari kuno ku diaspora tofanga kuti namasangano edu akadai tifambe tichitaura nehurumende kuti tione kuti zvingagadzirwa sei malogistical acho anofambiswa sei tinovhotera kuembassy here tinovhotera kumastates edu atiri here but panofanga kuva nehurukuru yatinoramba tichitaura nehurumende yedu vamwewo vanoti maonero okuti ko zvino zvatapuwa dual citizen somuno muamerica ukawana dual citizenship uri muamerican chero ukaenda kuzimbabwe uina mabhizinesi ikoko vanokutaxa asi vanokubvumidza zvekuvhota izvinhu zvetofanga kutaura zvese kuti tichatekswa here chezvanza sei but panofanga kuva nehurukuru
ko hatingati maadvantage kana zvingabatsirawo zvikuru kuvana vezimbabwe kuti vange vaine dual citizenship
maadvantage ndiwo kuti isu takauya kuno tikaita vana vedu zvino vana vedu vanongori necitizenship one zvino kana vaakupuwa kunyika yedu yechizvarirwa tinozvikudza tere tinozvifarira uyezve imwe advantage ndeyokuti unogona kuvhota kunyika dzako mbiri dzaunogara and imwe advantage zvo ndeyekuti una mapasipoti maviri ugona kushandisa mapasipoti ese usanhu uchaita zvokuviga kana zvokutya kuti ndikore kazobatwa saka maadvantage ese iwawo okuwana dual citizenship kuti wava nhengo yenyika mbiri maadvantage ese mabhizinesi unogona kutoseta akuzimbabwe munomu sesu vari kuno kuamerica togona kuita izvozvo saka zvina maadvantage akawanda zvikuru kuva nedual citizenship but wo ukatarisa on the other side iyo nyaya yandachitaura unotaxwa so kuamerica vane mimwe mitemo yokuti ukajoina army yeimwe nyika iwe uri muamerican unogona kurivhokerwa citizenship yako saka zvakangosiyana siyana but handiona sokuti maadvantage akati kurirei kudarika zvingagona kunetsa
ava vanga vari sachigaro vezimbabwe diaspora network north america vaisawo mavindidze vachitaura vari kunorth carolina muno muamerica najonga kandemiri westudio 7 munhau dzemitambo vakuru vezifa nechikwata chezimbabwe warriors icho chiri kuegypt pari zvino kugadziriro yemakwikwi eafcon vanoti vanotarisira kuti zimbabwe ichaenderera mberi mumakundano aya ngatinzwei nyaya ina michael kariati
zimbabwe vanotarisira kusvika munharaunda yechipiri pekutanga kubvira muna 1980 sekutaura kwamaneja wavo vawellington mupandare
tiri kutiwo vakomana vambogadzirawo kaisiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa
zimbabwe iri kuvhura makundano eafcon aya nemutambo neegypt musi wa21 chikumi zvichakadaro murayiridzi wechikwata chedynamos tonderai ndiraya anoti ari kushungurudzika nekushayikwa muchikwata chake kwevatambi vane chaanoti chidhimbare mumatambiro avo
matangiro ataita mutambo wedu anga achinyatsooneka kuti vanhu havasi kuda zvekutamba mutambo saka zvinhu zvakadaro zvinotishungurudza zvikuru sei seteam tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana nedynamos inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda itimu ine pressure yakanyanya
izvi zvauya mushure mekunge dynamos yakakundikana kukunda manika diamonds ndokuita mangange 0-0 mumutambo uyo dhimbare yaida kushandisa kudimbura utungamiri wechicken in kusvika pamapoints mashanu pari zvino dynamos ine mapoints 10 nemashanu zvokudai yakakunda manika diamonds yaipinda mumapoints 10 nemanomwe haizove mapoints mashanu pasi pechicken in necaps united idzo dzakarohwa mumitambo yadzo ndokuramba dzine mapoints 22. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tashika kumagumo echirongwa chedu musakangano kuti kulive talk tichataura nezvekuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze magwaro. Ndini Blessing Zulu, Dr. Emina Tungabili Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lejona njani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilitshumi lambili kuNhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlupho engilubonayo ikuthi bona laba bayiba babusayo iba baona ama-business zona lawa ama-fuel, iba baona ama-garages athengisa ama-fuel. So angiboni bele ndaba labo. Mina ngibona kungela will power on the side of leadership ukuthi lizwe liphakame, ngoba kunje bona bayabenefitha.
Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla, okuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo.
Umuyi uvimbayi sangira ijava ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likaba bakhe kwezombusazwe. Wahadlala izinto zakhe, walungisa ibizo lakhe yena yedwa, ecele indoda yakhe, ecele uthamisa. Lokhu kusengisa ukuthi wayengumuntu owayelembeko.
Izakhamizi zeGlenview South ARRA zithi ukubhubha komeli wazo edalele parlamente unkosikazi Vimbai Tswankirai Jaba kuthiye isikhala esikhulu. Umtshumayeli odume ngokuchothoza uhulumende weZANU-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale abantu abathathu abagoqela unkosikazi wakhe lomntwana ekuseni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla. Lokho kuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yepetulo eyodwa ebibiza i-4 RTGS dollars 97 isikhuphuke yaya ku $5.26, kodwa amanye amagalaji ayithengisa nge-$5.30. Intengo ye-diesel yona iqonge isuka ku $4.89 yaya ku $5.07. Lanxa nje amanye amagalaji ayithengisa nge-$5.12. Ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto eZimbabwe sokuyinsakavukela ngenxa yokubhidlika komnotho. Sixoxele somabhizimusi weGwanda umnumzana Volta Moyo.
Udubo lulenkane, abantu abasasebenzi, imota zitshona zisemalayinini, abantu abala mali zona lezo eziphe ukuqanjwa. And uhlupho engilubonayo yikuthi bona laba bayiba babusayo iba baona ama-business zona lawa ama-fuel, iba baona ama-garages athengisa ama-fuel. So angiboni bele ndaba lakho. Mina ngibona kungela will power on the side of leadership ukuthi lizwe liphakame, ngoba kunje bona bayabenefitha. Abasela enye into abangazake bayenze eZimbabwe, ilizwe lesibalithena upside down yonke into bayenza umathanda. Akusela sifiso sokuthi bayenzele abantu, abasela sifiso sokuthi abantu baphile elizweni. Sekuyiyo iwafa wafa, indoda yazibonela. I-survival of the fittest, olamandla nguye ozaphila, into ezagcina ikhona. But abantu abazasafa yithi esingela lutho onjwadi, esingelamandla ukuthi laba abakhona embusweni sibatshele ukuthi nxa lehlulekile chiyani, nxa lehlulekile khulumisanani labanye abanye nabo bathathe over ilizwe liye phambili, likholisani nxa kunje abantu besehleka ukuphila ukanje izimali abazaziyo ukuthi abantu abalazo babe sicila abantu bakwazi ukuthi ilizwe lafa kudala kulamsebenzi abantu laba asisebenzi imali zakhona zona lezo bathi siyazithola siyazithatha ngapi.
Yebo, akhwelile amafutha moyo, kodwa khona ngapha egwanda emagalajini ayatholakala yini?
Izimota zimile emalayinini katholakali nxa ebuyile yona leyo ivikorona. Kukhweza lento engekho, angazi ukuthi vele i-pricing system yaleli lizwe injani, ngoba lento engekho izawuthi ikhwelile. Yona ivele ingekho, ikhwela njani into yakhona ingekho? So kuyadingakala ukuthi ababusayo babe honest ngelizwe leli ukuthi ilizwe liye phambili liphileke, abantu bakwanise ukuthi baphile, ngoba qiniso akusaphileki.
Kumele benzeni kahle kahle?
Kumele baqonde ukwenqabela izinto zokutshontsha lezinto ze-corruption, balandele imithetho yokurana i-economy yelizwe, balandele imithetho yonke esetshenziswa ngamanye amazwe aphumelelayo. Maybe sithathe izinto ezinjengo-import and export. Ungazithola wona kunguwe othenga kwamanye amazwe ukudlula amanye amazwe ethenga kuwe. I-economy ayisoze yancedisa abantu bakho. Kumele kuhluzisiswe, kukhangelisiswe, ingcwethi zihlalisane phansi, ama-politicians ahlalisane phansi, kuzama ukulungisa indaba zelizwe leli. It's no longer about the party, sekuyindaba yomuntu wonke, kumbe usechurchi kumbe ungaphi. Ilizwe leli it's now unfit for human habitation, ngoba kule into ongayithola efanele ukuthi umuntu aphile kiyo kumbe aphile ngayo.
Umnumzana Walter Moyo ngusomabhizimusi weGwanda. Sixoxe njalo lesizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Umnumzana Paul Ndlovu yena othi ukukhuphuka kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into engiyibonayo okwamanje efuneka edinge ukuthi abantu beZimbabwe siyayenza, abantu kabame ngokuthi mina ngisupporta leli bandla elithile, mina ngisupporta leli bandla elithile. Abantu bahlangane babe imbumba, babe munye, bakhulume zwe linye ukuthi hayi, yebo, hayi, siyabonga, sesihlukumeze sokwanele. I-government ayizami ukuxolela abantu, kambe yona bayibhekile ithi yini into eyenzakaleli zweni lelana, ngoba phela ikufa nje kodwa lokuya. Lathi siyazama, ungacabanga manje ungawuthathe i-R1,000 uthumele umuntu ekhaya ukuthi ayitshintshe ibe yilawo mabhondi athenga, ayisathengi lutho. Thina ngapha i-R1,000 siyadinga ngayona. EZimbabwe awudli nethi nge-R1,000, sayibona. So lento le isinzima okuthi-ke sidinga nje ukuthi abantu nje babambane, bazame nje ukuthi bonke mawuta. Mina nje ngendlela engibona ngakhona angisho ukuthi mhlawumbe ngigqugquzela udlame or into efana nalezo, but ngisho ukuthi umntwana ongakhali ufela emberekweni. So ukukhala kwabantu kubana bangene esitaradeni batshengisele ngokuthula, bangamoshi lutho, but batshengisele ukuthi hayi, sesizile baba, sicela uze lathi ukukhala kwethu. Lathi siyamuza ukukhala kakhe uma ekhalela amavoti, abantu bayamvotela. Ye okwamanje abantu labo sebekhala labo ngalokho abahlangana nakho ukuthi laye akuzwe abantu abakuzwa, abantu abasebenzi, abantu emasimini abavunanga, abantu abanamali, ibhonda alilavalwe. So manje abantu bazophila njani ngapha into ziyakhuphuka? So sodingeke nje ukuthi abantu bonke nje babambane, bakhohlwe ukuthi mina ngwezani, ngwe-MDC, ngwezaphu, but abantu bazame ukuthi bakhulume ngalokho ababhekane lakhe empilweni.
Okucunula abantu abaningi Ndlovu ikuthi behlupheka benjalo iziphathamandla zeZANU-PF ezile mali ziyazibonakalisa nje ziyayidlalisa, zithenga lokhu lalokhuya. Sibone umeli wenembudziya edalele ephalamende umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena ethenga imota edulayo kakhulu iLamborghini, uthi uyithenge ngemali edlula i-$400,000. Umzongedwa uyabungaphi khonapho, uyabungasebenzi yini nxa uyathenga imota edula kangaka uhambe layo phakathi kwabantu abahluphekayo, abalambileyo, abangadlanga, abasilela ngezinto phose zonke ezibalulekileyo empilweni?
Cabanga-ke kusakazama ukuthi u-MP athenge imota edula okwamagama ngaleyo ndlela, u-MP. Laphana bazama ukubonisa thina abantu ukuthi hayi, imali sinayo, siyayidla, siyidla kini zima.
Umnumzana Paul Ndlovu yisizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa.
Okay.
Leli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umtshumayeli odume ngokuchothoza uhulumende weZANU-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwayo ibulale abantu abathathu ekuseni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi ababhubhileyo laba bagoqela umkaChiwenga lomntwana kanye lomunye ongakaziwa. Imota kaChiwenga ibhewukile yagiqika kanengi emgwaqweni osuka eMaswingo usiya eHarare njalo amapholisa athi ibigijima kakhulu. UChiwenga ngokwakhe obikwa esesibhedlela njalo ulimele kakubi. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ngempela kubhubhe abantu abathathu kulingozi. Kodwa uthe ube ngeke ababethe ngamagama ngoba imideni yabo ibingakaziswa. UApostle Talent Chiwenga uthi uyisihlobo sikamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga njalo uhlala emchothoza njalo nje kuntshumayelo zakhe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zeGlenview South eHarare zithi ukubhubha komeli wazo edale lePhalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java kuchiye isikhala esikhulu esizahlupha ukuzivala ngoba ubengumuntu obekhuthele kakhulu esebenzela uZulu wesigaba sakhe. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Abalandeli bebandla leMDC ekokelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebehlabela bekhumbula indodakazi owayengumkhokheli wayo unkosikazi Vimbai Java Tswangirai. Ekhuluma eGlenview South isabelo esasimelwa ngumuye edayela ePhalamende uChamisa uthe intsha yakuleli layo sokumele ilandele isinqumo sokuzinikela ukuletha inguquko elizweni. UChamisa uthe sesifikile isikhathi sokuthi intsha isukume itshengisele ukuze iveze ukuthi sizinzile singathatha intambo zobukhokheli njengalokho okwenziwa unkosikazi Tswangirai Java ofundele lokhu elandela amasondo kayise umuyi umnumzana Morgan Tswangirai.
Just people of Africa, this is your time. This is not just a Zimbabwean phenomenon.
Intsha ye-Afrika lesi yisikhathi senu. Akusilo dubo olusezimbabwe kuphela kodwa lolu dubo lukhona kwele South Africa, kwele Rwanda, kwele Uganda nakwele Kenya. Intsha kumele isukume ivikele izwekazi le-Afrika. Yikho uVimbai wazinikele ngoba kukini njengentsha ukuthi lizinikile njalo.
Abe-MDC kanye labezokholo babuthene emzini weGlenview South lapho abancume umsebenzi kankosikazi Tswangirai Java ongumunye wabesifazana abalutshwana abazinikela ukuphatheka kwezombusazwe. Omunye walabo abakade bezovalisa umuyi umnumzana Ngqobani Sithole umchaze njengesibonelo esihle wabasakhulayo engasebenzisanga udumo lukayise ukuqansa esibangeni akade sekuso.
Umuyi uVimbai Tswangirai Java ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likababakhe kwezombusazwe. Wazenzela izinto zakhe, walungisa ibizo lakhe yena yedwa, ecele indoda yakhe, ecele uChamisa okhokhela ibandla leMTC lokho kusitshengisa ukuthi wayengumuntu owayelembeko umuntu owayeziphethe ezazela ukuthi yena uyazenzela izinto zakhe engelancedo engela muntu angamhlupha ukuthi ebesenza izinto zakhe lezi
ekhuluma embuthanweni okuvalelisa umuyi umnumzana Osalo Siziva omela abatsha kubandla leli uthe unkosikazi Zimbayi wasebenzela ubuhle bebandla lenkonzo yakhe.
Thina njengabatsha siyakubonga ngomsebenzi owenzileyo ephalamende lakuhlanganiswa emovement for democratic change lakubakhonzi benkonzo kaJesu Kristu. Sizahlala siqhubeka phambili ngenkolo yakwelizwe lankolo yokuya ezulwini. Siyabonga.
Isidumbu sikamuyi siqale sasiwa esigodlweni sebandla leMDC eMorgan Tswangirai House lapho eminye imigwaqo ike yavalwa kunikezwa abakade bezovalelisa umuyi ithuba lokubuthana. Unkosikazi Zimbayi Tswangirai ukhangelelwe ukubeka emathuneni aweGlen Forest eHarare kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ku-Livestalk kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhlanje sikhangela udaba lokutholiswa kwezizalwane zeZimbabwe ilungelo lokuba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhangelane elo kuhlukunyezwa kwabezombusazwe abaphikisayo lentatheli izindaba kwele Russia OVD Info Group ithi amapholisa kulelo lizwe abophe intatheli izindaba elodumo uAlexei Navalny lamhlanje lamakhulu amane abantu abakade betshengisela esigodlweni seMoscow besola ucuku lwamapholisa. Uhlangothi olubona ngezempilakahle emhlabeni jikelele olweWorld Health Organization luthi kulomntwana osebulewe ngomkhuhlane we-Ebola kwele Uganda. Umphathintambo wezempilakahle kulelo lizwe uvikwa esithi lumntwana ngumuntu wesithathu osebulewe yilumkhuhlane phakathi kwamaviki amathathu edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe zihlaba umkhosi omkhulu ngokuphuza kokuphuma kwengwalo zokuhambisa ezamapassports. Lokhu kubikwa kubangelwa ikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Amapassports amele aphume ngokuphuthuma phakathi kosuku olulodwa kusiya kwezintathu lawo asemisiwe ngoba abehofisi kaRegistrar General bengasenelisi ukuzikhipha ngesikhathi. Ubathabile Masuku usethulelalo ludaba ngokugcweleyo.
AmaZimbabweans akhalaza ngokungaphumi kwencwadi zokuya ngaphandle kwelizwe, imbangela kuyikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Abafuna ukuthatha eziphuma ngokuphangisa bebecetshiswa ukuba lezi sezike zamiswa ukubhadaliswa. Ukuphuza kokuphuma kwengwalo lezi sekusuke kwahlangana lesimo somnotho welizwe lesombusazwe esingamanga kuhle. Osokwenza abantu bathandabuze ukuba ngeqiniso yikuswelakala kwephepha kumbe yingabomo. Umnumzana Ndaba Zulu uthi nxa amapassport engasaphumi kuzaba nzima kuye ngoba ephila ngokuthenga ethengisa impahla zakwamanye amazwe.
Kumina kuyangidanisa kakhulu ngoba kusukela khona lo ngomnyaka ophelileyo last year ngicabangela khona kubo August ngi-apply le passport lokho lakathi sokufika isikhathi sona lesi ngingakayitholi manje ngibuya khona apho abantu laba babe lokho bebhizi besitshela ukuthi abuya kusalungiswa na hayi iproblem yakho na le iyasiphambanisa kakhulu ngoba thina njengabantu avele sisebenza lapha siyabe sihamba sisiyadinga ezinye izinto zokuthi sikwanise ukuthi sithengise siphila kodwa manje singela lawo maphepha lawo hayi kuyasinzimela kakhulu njalo sakwazi ukuthi sizakwenza njani hayi
umnumzana Lucky Ngwenya ngomunye obefuna ukuthatha ipassport ephuma ngokuphuthuma kodwa walelwe
sesithwele nzima lapha bengifuna ukuthatha emergency passport kodwa ngizwa ukuba sithi sithathe yona la E53 ukuthi iyaphuma ngawuphi umnyaka angikwazi sengithwele nzima khonapho ngifuna ukugijimela kwe-South Africa sengisethi ngiyenzeni be ngithathe imali la eChina wenze thi ngihambe bese ngisiyachaphula impopo mbambe yilokhu zeni trayeke nama-crocodiles kodwa hhayi akulunganga sibili lokhu ukuthwala nzima kangaka mina ngile mali yakhona
unkosikazi Nikiwe Sithole isakhamuzi sakobulawayo uveze ukudana okukhulu ngokuphuza ukuphuma kwama-passport
uhlupho lwama-passport sokusikhathaze kakhulu ngoba ngesikhathi siwathatha ngomnyaka ophelileyo mina yangayithatha kungo-August ngangingayijahi kodwa kathesi sengiyijahile nxa uhamba khona ngale babe kutshela ukuthi uzabona ngemeseji uzabona ngemeseji kwengasicacela ukuthi vele kuhamba kunokuthatha indawo ngemuva ngayo but kathesi besitshela ukuthi nxa uyifune uyabuke uzobhukha into yabe ibhukhwa kuyini ngoba vele yona i-passport yangikhona isi-overdue
unkosikazi Nobubele Ncube ongumzali uveze ukudana okukhulu ngomumo okhona elizweni
umfana wami lapha kade ele-waiting pass i-ID yakhe ngithe nisithi ahambe ayitshintshisa ngale komsitheli bafika bamtshela ukuthi khona akula inki yokuthi bamprintele i-plastic ID osokuyikho asisakwazi ngoba khathesi izinto zezimbabwe okuyikho asikwazi thi kuyini kanti i-inki leyo kanti yengaphi lamuhla sowuthiwa khona kula inki asebenzise le-waiting pass ngapha esikolo babefuna naleyani i-plastic ID so angisakwazi ukuthi mina kwenziweni
uZulu ukhala ngokuphuza kwama-passport esithi kubabisela emuva ezintweni eziningi njalo abaphiwa impendulo eqondileyo ukuthi indaba lokhu kuthatha isikhathi eside kangaka. I-Studio 7 izamile ukukhulumisana labehofisini ebona ngokubhaliswa kwempahla labantu ku-Registrar General kodwa balile ukukhuluma ngodaba lolu bethi lubucwayi kakhulu. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iqembu labahlabeleli abadabuka kuzwekazi le-Africa ele-Voices from Southern Africa kumbe ivusa lene liseyiminyaka elithumi lihlabela lingapha kwelemelika. Leli qembu lihlezi limenywa nje emcimbeni etshiyeneyo ukuyahlabela. Kuminyaka emlutshwana edluleyo leli qembu limenywe emthimbeni wokuthakazelela ukukhethwa kukamnumzana Barack Obama ukuba ngumongameli weMelika. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umkhokheli waleli qembu umnumzana Mike Nguyuza.
Laqala njani njalo laqala nini
njoba nazi abantu baseningizimu Afrika uma badibana bathandu noba kusesifeni kusemshadweni noba lasidibana khona nje siyacula kodwa ke ngo 2007 umeli we South Africa la eAmerica umnumzana uweli lenhlapa inesandla sakhe owashona kodwa ubaba umoyo bangimema bathi woza la uthathe abantu base-South Africa ubafundise le ngoma ekuthiwa yi-South African National Anthem. Manje kwakungelula ukuthi sicule lo mvomo ngoba ishintshile.
Morena buluka tshana ta Yesu ungayise njengale nasenge
buluke
buluke buluke
buluke
buluke si cha.
Bafake iilimi ezinye kule ngoma yenkosi Sikelela. Sekunesibhunu phakathi, manje abantu abaningi bengafuni ukucula ngoba bangafuni isibhunu. Ubuhlungu bayizolo be-apartheid. Kodwa ngoba uBaba Mandela na South African government bavumile ukuthi le ngoma zihlangane, iy'ngoma zesibhunu nesiNgisi nesisuthu nesiZulu zibe nyanda yinye, sangathi kungcono sicule nathi le ngoma ngoba ngeke ishintshe phela.
Mabube njalo,
mabube njalo,
mabube njalo,
kude kube kunapha.
Sibheke futhi ukuthi kwamanye amazwe njengaseZambia, mhlawumbe naseUganda, bathatha inkosi Sikelela baqale ngayo bafake okwabo ukuthi baphakamise amazwe wabo. Ngavuma-ke mina nabantu base-South Africa bavuma, sadibana, safundisana, safunda ama-notes saze sakwazi ukucula. Sacula ngo-2007 nge-celebration ye-independence ngo-April, yithe sacula.
Silo yini makanana, silo yini makanana, silo yini makanana, sibethu samjali maliye makanana, yilesu, yilesu, yilesu makanana, yilesu, yilesu, yilesu makanana.
Iqembu le Voices of Southern Africa lizwileke lapho umkhokheli walo uMike Nguyuza obexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 bekhonapha eMelika.
Africa, 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 Africa,
Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, beautiful continent, Africa, Africa, beautiful continent.
Africa, 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 Africa,
Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, beautiful continent, Africa.
Ubuhle bayo yi-Afrika, yinsingizi ke lezo zigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namhla, uhle kwabangela ukuthi abanye somabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Umtshumayeli odume ngokuchothoza urhulumente wezanu-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale umkakhe lomntwana lomunye namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.